Radhe, Jaya Jaya Madhava Daiti. Radhe, Jaya Jaya Madhava Daiti. Gokula Tarani Mandala Mahite.